life yangu ina red ina ember iri green ayeti ndoyenda hatitsike chapakati nikese tirive matrike satimbo sarenda mama nenge vatu pinduka vari mumashits makamba taka kumbuka tiri mumastreets vanenge vatu sara vatu vata defeat rekati vatipire how we do it saka kurira mustreets samarobotsi pato nazo pane chitsotsi hativarairwe kana kabotsi tinoona nyangwe negotsi saka kurira mustreets samarobotsi pato nazo pane chitsotsi hativarairwe kana kabotsi tinoona nyangwe negotsi osikiti life ide easy approach kuchibilika ndiri busy subplot uriwe chidike ndapachiki subplot faisa life kunge kombi pana sticky na fort patonazi panoda kusvinura mukana wakakiwa tinokinura chazokala nongoone nekufinura rugare kumagafararo zvikapindura pachigafa tinofaisa zvichibuda kopai patane vanun'una hope hadzina ndima aiwa hakuna hatidi life kugunun'una pavanenge vatipinduka vari mumashits makamba taka kumbuka tiri mumastreets vanenge vatusara vato vata defeat reka tiva tipire how we do it saka kurira mustreets samarobotsi pato nazo pane chitsotsi hativarairwe kana kabotsi tinoona nyangwe negotsi saka kurira mustreets samarobotsi pato nazo pane chitsotsi hativarairwe kana kabotsi tinoona nyangwe negotsi kusimbisa magapa ese anamukira donazi chisapa life tachiramba tachijamukira nonazi ungangondiona muguta simba ndikutsvaga maguta cost of living paketo yava hai kunge pane zvaputwa vobvunza topabuda sei apapa handitazama zvese zvaramba vamwe votitande kuna papa pati pachikafa chandi kushanda pavanenge vatipinduka vari mumashits makafa taka kumbuka tiri mumastreets vanenge vatusara vato vata defeat reka tiva tipire how we do it saka kurira mustreets samarobotsi pato nazo pane chitsotsi hativarairwe kana kabotsi tinoona nyangwe negotsi saka kurira mustreets samarobotsi pato nazo pane chitsotsi hativarairwe kana kabotsi tinoona nyangwe negotsi pavanenge vatipinduka vari mumashits makafa taka kumbuka tiri mumastreets vanenge vatusara vato vata defeat reka tiva tipire how we do it saka kurira mustreets samarobotsi pato nazo pane chitsotsi hativarairwe kana kabotsi tinoona nyangwe negotsi saka kurira mustreets samarobotsi pato nazo pane chitsotsi hativarairwe kana kabotsi tinoona nyangwe negotsi.